taura pamuchete wemusangano wechirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachivimbeu nembudzi senzira yekurwisa nzara padhibha rekwamuseve mudziti wekwachivi vainocendi mutingwini vati mugwaro rekwabudiswa nezimvag pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri 172,000 vari mudunhu iri vanhu vanopfuura zviuru makumi masere 80,000 vanoda chikafu nechimbi chimbi
yakabudisa ongororo yakaitiwa pakabuda nyaya yokuti nyaya yokushayiwa kwechikafu machivi yakabva pazvikamu zvitatu nezvisere 30% kubva muzana iko zvino yakaenda pazvikamu zvina nezvisere kubva muzana 48% kureva kuti chikamu chevanhu vanoshayiwa chakakwira nezvikamu gumi kubva muzana
vagari vazhinji vanoti havasisina chekudya mumatura avo sezvo vakasangana negohoshoma nenyaya yemvura yakarambira mudenga mwaka uno mumwe mugari wekwabhevhura kuat4 kwachivi amai sarudzai madamumbe vanoti havachina sadza mudzimba nekudaro vave kurarama nekudya murivo chete
tinogara muno muwadi wani nzara ndoyatibaya tinongoti kana tabva kunochera kudzidza iya touya zvetogara totongobika murivo ndootongodya usina sadza nenyaya yekushava sadza sadza ndoratinomera
izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekuward 1 amai teresa mangwiro avo vati vave kurarama nemichero yemusango
nzara yakanyanyisa izvezvi zvimatohwe zvatopera kudai vanhu votoshaa kuti totangira papi nokuti vanonga chirarama nomatohwe nesumavo akamanyanisa bhani zvoita zvochomweka hadzisi kuita mazuva nokuti dzakaniwa dzakaora dzanguva shoma zokuti vanhu vazvibatsire ndozvo zvatiri kurarama nazvo totochemawo kuhurumende kuti dai yatimbotibatsira nesadza kunyanya nembeu yachona zvakare kuti tigone kurima nezvigotikira zvakanaka
vagari ava vanoti vakasawana rubatsiro nekukurumidza vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu uye vana vakawanda vanogona kusiyira chikoro panzira vachipindura vamutingwani vati hurumende yatova mubishi rekubatsira vanhu vose vakatasana nenzara machivi ichishanda nesangano reworld food program kana kuti wfp
saka takanangana neizvozvo hurumende yakabva yatipa kuti tinge tiri kuworld food program ukatarisa madistrict anoiswa kuworld food program ndo anenge ane nyaya yezhara yakati kwirei saka iko zvino urongwa hwedu hwatinahwo nhasi kwatangwa training yevanhu vepaprovhinsi vanofanira kunge vachizotraina vekumadistrict nyaya yokuona kuti chirongwa chehurumende chinonzi food deficit mitigation strategy chinova chirongwa chokufidha kwevanhu takanangana nekuchinja kwemwaka uku chatanga machivi
vachitaura pamusangano mumwe chete uyu kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende ichaitira vagari zvirongwa zvekurima nekumadiridziro kuti varwise nzara
provhinsi yemasvingo takatarisa nyaya dzeagriculture sector ichaita madiridziro anokwana kuita 70,000 hectares muchikamu chemds1 chinoreva kuti kubva mugore ra2020 kusvika 2025 tichange tichikwanisa kuita maigation scheme anokavha 70,000 hectares kupfuurikidza nemvura iri mumatunhu emasvingo ari muno akafana nemadhemu makuru anatoko mukosi
vachadzamira vakaparura chirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachivi mbudzi mazana mashanu nematanu zana embeu yechibage senzira yekuti vadzivirire nzara vati vamwe vanhu vari kunzvimbo dzakaita segutu zaka bhikita nechiredzi vachabatsirwawo nechikafu asi vati vachatanga kubatsira vekwachivi nekumwe nezi nekuti ndiko kune nzara yakanyanya sangano reunicef rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.3 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yese pavanhu ava vana vadiki vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vanoda rubatsiro rwechikafu munyika mose ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.